vachairi ava vanoti kubva kuchinhoi kusvika muHarare apo pane makiromita zana negumi nemashanu paisimboita maroadblocks ari pakati pegumi negumi nemashanu asi nhasi panga paine maroadblocks maviri chete. Vamwe vevachairi vanoti vabhadhariswa madhora mashanu semazuva ose kunyange masoja anga aripo paroadblock iri pedyo nechipatara chikuru chemuchinhoi. Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Danford anoti chashanduka chete maroadblocks ari mashoma asi panyaya yehuori zvakangofanana.
Hapana musiyano. Hapana musiyano. Nyaya iripo ndeyongoti chete mabhuruka yaregisi. Hambone one bhuruku riri apa. Apa nguma ndiyo ndiyo apa. Bhuruku takada kunyepa kana hatiponi. Mabhuruka embavha.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi vamazerasikasamba avanoti manyepo kuti masoja haana huori. Vakasamba vanoti vakabhadhariswa mazuva akawanda nemasoja apo vachipomerwa mhosva yekutakura vanhu vasina zvitupa patogeti riri pedyo nepakamba yemasoja yeincom apo paimira masoja vachitarisa zvitupa zvevafambi.
Patogeti chaipo vatotinetsa vachitecha makazinowanzo vaigona kubvunza nemusoja kunzi munhu wakatakura watakura vanhu vasina zvitupa zvei kati basa rangu rini kuti ndivabvunza kuti wawana zvitupa saka ndida kutakura siyapondo zvatosiya mapondo inii ndakatosiya pondo patogeti ndaita mapasengers makastoma mangani 4 anga asina zvitupa zvatosiya pondo patogeti unganyenge 3 times.
Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa sababa D anoti mapurisa ari kutora mari pamaroadblocks zvisinei kuti panenge paine masoja.
Mari yaunongonzi kunyora uburike iyoyo ndiyo yatangonzi kunyora isiuyeti hatinozotonyora munyaya yekuti mota yedu inotakura vanhu vakakwanirana saka kuri kuti hapana musiyano mari dzacho dzaizonongonzi kunyorai ndiko zvinokuti pairozi masoja aripo panenge batana nemasoja anenge paii.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu uye varusa chigaro wezimrit vapasimonya kureba vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika idanho rinogona kutora mavhiki kana mwedzi yakawanda. Vanyakureba vanoti kufungirana kuri pakati pemapazi maviri aya kuchiripo izvo zviri kupa kuti vashande pamwe chete.
Iyi operation yatinotarisira kuti haingangodaro ichipera mushure memavhiki maviri chete, inogona kuita mwedzi kana mwedzi mbiri nekuti inoitine chekuita nesecurity yenyika. Saka zvinotarisirwa nemhaka yekuti pakutanga kwaakaita mauto akanga asina mapurisa mairi akanga angori ZDF badala kupesera ne ZDF and other security services. Saka kusungirana kwakuru pakati pemapurisa nemauto ndinodaira kuti kuchiri kwakusati kwagadziriswa maibve kunotozopera kunge hurumende yanyatsokuitwa properly set up yazogadzirisa even leadership yemapurisa nemauto.
Vanyakureba vanoti havafunge kuti kushanda kwemasoja nemapurisa kunogona kutyora kodzero dzevanhu sezvo mapurisa vari ivo vari pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Takaringa nekodzero dzevanhu kana kuti bumbiro remutemo. Kushanda pamwe chete kwemauto nemapurisa pamadyutizi emapurisa kungawo here kunotyora kodzero dzevanhu kana kutyora bumbiro remutemo? Ini handioni sekudaro zvangu nekuti ukatarisa mashandiro akanga achiita mapurisa pamugwagwa ndiwo aitosvikora kodzero dzevanhu kwete mauto. Unorangarira kuti munhu anga usingakwanisi kufamba kubva kuno kuHarare kusvika kwaMutare kana kubva muHarare kuenda kuGweru uchifamba zvakanaka unonge uchitozova ndine awa nechidimbo rekumiswa nemapurisa parodhi ndichishongorodzwa.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti masoja vasati vagutsikana kuti hapana mamwe mapazi angade kuramba danho ravakatora rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.